change it for. He change it.
Ngamuti zvema gitare ndakatanga ndiye mudiki. My father discovered that I can sing at the age of 2 years, around 10 years. Nanda kutotanga kutoimba imba ndichito nyoro masongs angu.
Vabereki vaiti kudii muchizvitanga?
You know, munhu akazvarwa mumhuri mune madoctors, iyo vatada ita doctor. Ndifunga kuti mumhuri mungaite dambudziko ro anything oro mitauro. Vanobva vatongotanga kutokubatsira and vachikupa the support yavanokwanisa. So that's the same with me. I just grew up mudara wangu achitoimba, saka it was very, very easy for me to be a musician.
Vanhu vari kuitambira sei music yenyu? Takambonzwa vana Willow Mtaiti kumashure.
Ndinongotenda kuti kubva pandakatanga kutosa Gary Tait kandiburitse mimhanzi rikandipinda mumastudio ndichiimba, ndinongoda kungotenda kuti rutsigiro rwakabva kuvanhu vakawanda and handidi kunyeba. Music yangu iri kutambirwa.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata ndinowanika pa WhatsApp, pa namba dzinoti +263 784 946 740. Then pa Facebook panoti Gary Tait. Then pa YouTube tiripo zvekare, it's Gary Tait Entertainment. Then pa Twitter tiripo zvekare, it's Gary Tait Music.
Kunze kwana Willow Mtaiti nemhuri yenyu, vamwe vakakupaiwo shungu munyaya dzemagitare ndevapi?
You know, uri mwana akazvarwa nababa vanoimba. Munhu wese anongotarisira kuti aiwa mwana achadzidziswa nababa wake kusvika zvaita futi zvekare kuti iye aitawo musician. But to my side it's different. So pavanhu vakandipa shungu oro vanhu vakandidzidzisa muupenyu hwangu, is Willow Mtaiti and the late Dr. Oliver Mtukudzi. One of all played a big role in my life kuti ndive zvandiri nhasi.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi?
So kandinoda kubuda nako mudariro nhasi kanonza funeral spaka. I hope you enjoy. Muchanakirwa.
Tate guruwe.
Wapi nuna watu baka iwe?
Wapi nuna watu baka iwe?
Wapi nuna watu baka iwe?
maputa Atisimutira Atiwetera maputa Atisimutira Atiwetera maputa
Yeah.